Mumusha weHighlanders zamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge Bhotso yarova Dynamos 2-0 munandare yeRufaro Stadium nhasi masikati ndokutora mapoints ese ari matatu. Aka kaveke chipiri mwaka uno Highlanders ichirova Dimbare mumitambo yeleague mushure mekukunda 1-0 mumutambo wekutanga. Kukunda uku kwapinza Highlanders mapoints makumi maviri nemapfumbamwe asi iri pachinhanho chechishanu pasi peFC Platinum ngezi Platinum Stars, Simba Bora neManika Diamonds. Highlanders ine mapoints mapfumbamwe pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu nemasere. FC Platinum yacho yasimbisa utungamiri hwayo mushure mekurova Chegutu Pirates 3-0 Baobab Stadium nhasi masikati zvekare. Kugona kunenge kudada yasi yangezi Platinum Stars neSimba Bhora nemapoints mashanu uyezve Manika Diamonds nemapoints matanhatu. Asi murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti rwendo ruchiripo.
Irwendo kavo kuti tikaita izvo tinosvika patinoti tisviki kuti ndibve muno ndoenda kuBrewery ndogona kukwira malifts kana 5 vandofanira ndisvika kuBrewery.
Ngezi Simba Bhora neManika Diamonds dzakatamba mitambo yadzo neZuro. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Chicken Inn 0 Caps United 0, Tier 1 ZPC Kariba 1. Asi manheru ano kune mutambo mukuru wefinari yeEuro 2024 pakati peSpain neEngland uyo uri kutarisirwa zvakanyanya nevanotevera nhabvu munyika. Kunyange hazvo Spain yangaitamba zvinodakadza munzira yekusvika mufinari umu, chaunga muZimbabwe chinoti England ndiyo iri kutora mukombe uyu. Sheman Muswera oyo aimbotambira Black Rhinos anoti ari kuisa mari yake pama3 Lions eEngland nekuti anga achiwedzera mwando pamutambo wega wega wavanga vachitamba.
Mutambo uyu wakaomarara asi kuona kwangu ndekuti England yakabva yakatatarika, asi zvaakuitika izvizvi zvine zvokuti mapeza anotambira Spain vapfana. England inokwanisa kupedza paexperience vana nyama waheadza good players but pane paanobvaiza vapfana, so England iri kuipa straight win inoti zvokupinda muextra time kuti tii.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vadarlington chifamba vanoti England iri kutora mukombe uyu nemhaka yevatambi vayo avo vagara kwenguva refu vachitamba vari pamwe chete.
Kuvimba kwangu ndinoona kuti England inopedza bhora ranhasi nanarenzi rei vanotora kapu. Ndichidaro kuti vanotora kapu inhau yemaexperience yemaplayer.
Aimbotambira Capes United neZimbabwe Alois Munjira anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti mukombe unokwanisa kuenda kwese kwese. Spain yakatora mukombe uyu katatu muna 1964, 2008 na 2012. England haisati yambotora mukombe uyu kunze kwekupinda mufinari kamwe chete muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.